Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti zvinonzi haungarambe mai nekuti vabika mbodza, vachiti ivo veruzhinji vanofarira kukanganwa kukundikana kwakaita chikwata ichi kuenda World Cup votsigira maChevron apo ari kupinda mumitambo yemat20 neAustralia nePakistan. Zimbabwe yakarohwa neUnited Arab Emirates nemaranzi matatu ndokukundikana kuenda kuma 2019 World Cup, kunyange hazvo zvaive nyore kubudirira pane kutadza. Izvo vamajonga vanoti zvinofanira kukanganikwa nezvazvo.
Tinonzi hanzi haungarambe mai nekuti vabika mbodza. Tinoziva vazhinji havana kufara nekutadza kwedu kuenda kuWorld Cup, asi tinovimbisa kuti vakomana vangu vari kushanda nesimba zvisingaita gadziriro dzokuenderera mberi.
Aka ndiko pekutanga kubvira muna 1983 kuti Zimbabwe itadze kuenda kuWorld Cup. Zimbabwe iri kusangana nePakistan neAustralia kubva musi wa 1 Chikunguru mumitambo yeT20 iyo vamajonga vanoti veruzhinji vanofanira kuuya muhwandu hwavo kuzobatsira maChevron kuti akunde.
Uyai mufare nesu, uyai muone mutambo, mukurudzire vakomana. Tinotarisa kunge tichange tichakunda nekuti zviitike, tinoda kunge tine rutsigiro rwenyika yese yeZimbabwe.
Asi muongorori wemutambo wecricket vatsingirai miti vanoti zvatove kuvanesa kuenda kunhandare kunoona maChevron achitamba zvekare.
Isusu semasapotazi ecricket, cricket tinoida zvikuru, asi kana kuiona iko zvinoka hatichaoni, takungongobvunzwa kunzi dhedhi nevana yadyiwangani Zimbabwe cricket nhasi.
Murairidzi mutsva wechikwata ichi Rauters Radford atevedza vatambi 22 mukamba kusanganisira Elton Chigumbura uyo akapedzisira kutambira chikwata chenyika ichi muna 2016. Vamwe vatambi vane mukurumbira vari muchikwata ichi vanosanganisira Hamilton Masakadza, Malcolm Wala, Chamuchi Baba naChristopher Mpofu. Asi vamwe vatambi vane mbiri Brendan Taylor, Graham Creamer, Sean Williams naCraig Ivin vasiyiwa nemhaka yegakava remari yemuhoro riripo pakati peZimbabwe Cricket nevatambi vavo. Skandaradza haamu zvekare maChevron sezvo asisakwanise kumirira nyika panguva ino mushure mekuwana basa kumakundano eGlobal T20 kuCanada. Makundano eT20 aya ari kubva musi wa 1 kusvika musi wa 8 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.